makadiko mukoma Jonga. Inini zita ngu rukuberekwa ndinoitwa Tsunga Inyangasa. Asi vazhinji vanondiziva rekuti meya munombotswana. Ndakaberekerwa kushamva kumadziva. Ndakakurira mubhindura ndomandakakurira asi kumusha kwangu kuri kuchiweshi. Ndiri munombotswana ndomandiri kurarama ndiri. Basa randiri kuspecializa naro iko zvino izvi ndinogadzira maroof leakages, ndinoita mawaterproofing. Ndo zvandino specializa nazvo. Dzimwe dzenguva ndinomboita mabuilding maintenance like mashops, mamalls, kana muzvikoro, kana dzimba chaidzo ndinotomboita futi mabuilding maintenance.
Iri ibasa ramanga muchiita muchiri kumusha here kana kuti makaritanga mave muBotswana?
Basa iri ibasa randakatangira muno muBotswana. Mushure mekunge ndauyo muno muBotswana tichitsvaga cheruviri rutatu sezvo kumusha kwedu kwakanga kwapinda nzara. Ndakamboita zvebuilding but ndakazotanga kutozvinyatsowana experience yebasa iri ndapinda muno muBotswana mushure mekunge ndajoina imwe kambani yemachina yandaishanda nayo. Saka mukujoina kambani yemachina iyoyo ndopandakazoona kuti ava nava tukutovaitisa mari. Isusu tirikungovashandira ndopandakabva ndabuda mukambani iyoyo ndatanga kuzviitirawo zvangu.
Makatambirwa sei muBotswana muchitanga kuparura kambani yenyu?
Tukutambirwa zvakanaka mukoma Jonga. Especially zvako zvinhu zvako kana zvinenge zvakarongeka usingatsotse vanhu ava nokuti matswana vakadzamara vakutrusta vanenge vakutrusta. Saka vanhu ava vanoda kubatwa zvakanaka semabatira vari kutiita zvakanaka.
Saka mune vamwe vekumusha here kana zvingava zvizvarwa zveBotswana vamuri kushanda navo?
Iko zvezvi ndine vashandi vanokwana kuita ivo 7. Zvizvarwa zvekuZimbabwe zviripo 5. Nematswana maviri vandiri kusanda navo mukati mekushanda kwandirenge chiita mabasa angu apa.
Ko mune remangwana mune tarisiro yakadi nekambani yenyu?
Ndine tarisiro yekuti kambani yedu iyi kana Mwari achinge asunungura zvake semasumukira atiri kuita muno mumu ndinotarisira kuti tigone kuenda kunovhura rimwe branchi kuZimbabwe kuti mashandiro atiri kungoita kunoku tisumudzirewo nyika yekwedu.
Mune zvamati matangawo here kuita zvingava zvekubatsira nharaunda yamugere kwakare kuBotswana kana kumusha?
Haa, mukoma Jonga handidi hangu kunyepa. Kambani yedu iyi iri kutotanga kutokura izvezvi. Saka hatingati tine zvakatanga kuita zvokubatsira venharaunda kana vakwegura kana kubatsira vanoshaya. Hatisati tasvika pachidanho ichocho. Asi kusunga kuri kuita kambani yedu iyi ichiratidza kuti iri kukura. Ndinovimba kuti kana Mwari achinge azarura tichange takupinda nesimumo tichigona kubatsirana nevanotambudzika, tichigona kubatsirana nevakwegura, tichigona kubatsiranawo kana nepanenge pachida rubatsiro rwevanonzi vanobatsira. Ipapo tinogona kuzopindawo.
Nderipi shoko ramungasiyira vamwe venyu vari kunze kwenyika vangadai vakateerera pane nenguva?
Shoko randingade kusiyira mhuri yeZimbabwe vari kurarama vari kune dzimwe nyika vachishanda nevanhu. Chakakosha kuvimbika kubhadharana nevanhu vaunenge washandidzana navo zvakanaka usingabiridzire makastoma ako zvakare. Naivo vanopota vachirifeyana kuti aiwa imba yangu yakambenge chirilika zvakanyanya but yakazogadzirwa neNT Solutions ndovakapedza dambudziko rangu. Saka izvozvozvo kuvimbika chinhu chakakosha kupfuura mari yatinenge tichida. Saka ndinongoti kuvimbika ndokwakanaka mukoma Jonga.
Vanoda kukubatai vanokuwanai papi?
Vanoda kutibata vanotibata panhamba dzedu dzinoti +26771916124. Kana kuti vanogona kutibata paFacebook page redu rinoti NT Solutions. Bio rakanzi provider of waterproofing and roof leakages. Vanogona kuda kutibata pawebsite yedu vanotibata pa www.ntsolutions.co.bw. Ndatenda hangu mukoma Jonga.